vachidiki vebato reMDCT vanga vachidarika mazana matatu vaungana mudhorobha muHarare nhasi vachiratidzira vachimba vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana vachiti vanoda kuti hurumende ivape mabasa. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda mabasa edu, uye kuratidzira uku kunouyawo apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vari kutadza kuzadzisa zvavakavimbisa pamberi pesarudzo dzegore rapera kuti hurumende yavo ichagadzira mabasa anodarika mamiriyoni maviri. Panze pedare reparamende, mapurisa anga akapakatira zvombo amhanyisana nevaratidziri ava avo vanga vachida kusiya gwaro ravo renyunyuto kuparamende, zvapedzisira zvaita kuti varatidziri vatadze kusvitsa gwaro iri. Varatidziri ava vaona kuti mapurisa anga ovaita kanyama kanyama, vatemawo mamwe mapurisa nematombo, uye mumwe mupurisa adhumwa nemotokari achimhanyisa varatidziri ava. Pane varatidziri vakuvarawo muchiitiko ichi avo vazotakurwa neamburenzi. Nhengo yeboka revechidiki muMDCT uye vanga vari mumwe wevaratidziri ava vaLove More Chinoputsa vati nhengo dzeparamende dzebato ravo dzinoti vaJames Maridadi vanomirira Mabvuku pamwe navaEric Murai vanomirira Highfield vasungwa.
Mapurisa Robert Mugabe nhasi uno avhiringidza vechidiki veMDC vanga vachiratidzira kutsvaka mabasa avo akakanganiswa nehurumende yavaMugabe vari kutadza kupa vanhu mabasa avo. Saka mapurisa arwisa zvine chisimba vanhu vanga vachitatidzira murunyararo vanosanganisira vamiririri veparamende vaJames Maridadi pamwe chete nemumwe mumiriri weparamende vaMurai vanova zvakare chairperson weHarare Province. Mune zvaitika izvozvo zvakare vatora zvakare mutauriri weMDC Youth Assembly vaClifford Tlachwayo pamwe chete nachairperson weYouth Assembly weHarare Province vaShakespeare Mukoi vaAlbert Chidhakwa member yeprovince yeHarare Youth Assembly pamwe chete nevamwe vaviri vatisati taziya masita avo. Tinofungidzira kuti vatorwa vacho vamwe vacho vakuvara nekuti vanga vachirohwa zvakaipisisa.
VaChinoputsa vatiwo pane mutori wenhau Anderson Manyere pamwe nemutauriri weboka revechidiki muMDCT vaClifford Tlachwayo vasungwawo zvakare muchiitiko ichi. Vashora mapurisa nekushandisa simba rakanyanyisa pamwe nekuvarambidza kuratidzira zvisina mhirizhonga vachiti uku kutyora bumbiro idzva remiteme yenyika.
Mashandisirwo aro vachisimba anoratidza kuti hurumende yavaMugabe hainei nekuteedzera constitution yenyika, hurumende yavaMugabe hainei nekuchengetedza makodzero dzevanhu dzingazi muchirungu human rights, nekuti tinoziva kuti kuratidzira kusina mhirizhonga zvinhu zvinotendedzwa pamutemo wenyika. Saka hurumende yavaMugabe yaratidza pachena kuti semutungamiriri weSADC havanei nekuchengetedza kodzero dzevanhu, uye havanei nekuti vanhu vawana kugara zvakanaka munyika.
Vasungwa ava vazoburitswa tisati aenda pamhepo, asi hatina kukwanisa kuziva kuti vamwe vanga vasungwa vaburitswa here uye kuti vangani. Zvichakadai, sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaDewa Mavhinga vashora zvaitwa nemapurisa vachiti zvinoita kuti munyika musave neutongi hwejekerere.
Zvinongotaridza pachena kuti zvinhu zviya zvafumuka zvava kuzivikanwa kuti pane pachinzi hurumende yava kuti tava kutevedzera kodzero dzevanhu, tava nebumbiro idzva remutemo manyepo. Chokwadi chaakubuda iko zvino nekuti pasi pebumbiro idzva remutemo vanhu vane kodzero yekuratidzira, yekutaridza shungu dzavo dzekuti vana vadiki vechidiki vanoda mabasa. Iko zvino nyika yedu yaondongwa, vanhu vari kuba kune huori. Zvese izvi zvinofanira kuzvigadziriswi, asi hurumende iri kutonga vanhu nedemo, ndodambudziko riripo.
VaMavhinga vakurudzirawo nyika dziri mubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica SADC kuti dzitsiure vaMugabe panyaya yemhirizhonga yavatinogona kuzotekeshera mudunhu rese. VaMugabe ndivo vave sachigaro wesangano reSADC zvichitevera musangano wesangano iri wakaitirwa kuVictoria Falls svondo rapera.
SADC ine dambudziko rekuti haina meno, haikwanisi kuti itaure chokwadi, nekuti kana zviro kwazvo vanhu vakashinga kuti kune kodzero dzevanhu dziriko, SADC nyika dzose dzinofanira kuti dzitaurire vaMugabe kuti vabate mapurisa avo aregedze kurova vanhu. Mapurisa azive kuti vanhu vane kodzero, mapurisa azive kuti vanhu vane shuviro inofanira kuti ibude. Nekudaro tinoona kuti zviri kuitika iko zvino zvava kungotaridza pachena kuti kana imo muSADC macho hazvishambisi tikawana vakungoita rimwero nezanupf hurumende iri kubudikidza kudzidzwa rezva dzese zvaitwa nhasi kurohwa kwevanhu vanorebekedzwa vadengo dzeparamende hazviitwe kune dzimwe nyika zvinoshura zvinotyisa ndokusaka muri kuona nyika iri munzara iri matambudziko zvese zviri kuitika izvi kushura kuti vanhu vari kushungurudzwa mazitateguru edu vanambiyanda vanhu vakaenda kuhondo vari kuchema kuti ko ndo zvatakafira here izvi zvekuti vana vanyamunhu vashungurudzwe
dzimwe nhengo dzemdct nomwe kusanganisira nhengo yeparamende amaironi yabunjira vari muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nechipiri svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidzwa kufamba zvakanaka kwevanhu pamwe nedzimotokari muHarare mutongi wedare akanga ati nechishanu vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora pamunhu asi hurumende yakashandisa chikamu che121 chemutemo wecriminal procedure and evidence act uyo unosungira kuti vasungwa ava vagare mutirongo kwemazuva manomwe apa nyaya yehurumende inenge ichinzwikwa mudare hurumende ikatadza kuita izvi vasungwa ava vanobva vaburitswa zvichakadai vechidiki vemdct vanoti vacharamba vachiratidzira kudzamara hurumende yava pamabasa hurumende inoti vanhu vasingashande munyika zvikamu gumi nechimwe kubva muzana asi dzimwe munyanzvi munyaya dzezveupfumi kusanganisira sangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions vanoti vanhu vasingashande munyika vanokwana zvikamu makumi masere kubva muzana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.